mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 Gubvumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 TV muwashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reUnited Nations Children's Fund UNICEF rinoti chidimbu kana kuti half yevechidiki munyika havasi muzvikoro. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanosunungurwa. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandi vakawanda vari kutambura nekuda kwemihoro iri pasi yavanotambiriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rakabatana nehurumende yeZimbabwe vakabudisa gwaro rinoti chidimbu kana kuti hafu yevechidiki munyika havasi muzvikoro pamusoro peurombo hwakanyanyiswa nedenda reCOVID-19. Gwaro iri rinotiwo uwandu hwevechidiki vasiri muzvikoro hwakawedzera zvakapetwa kaviri mumakore matatu apfuura. Mumiririri weUNICEF muZimbabwe vaTajudin Oyewale varumbidza Zimbabwe mukukwanisa kufambisa zvunhu panguva yeCOVID-19 nekukwanisa kwavo kuti vana vadzidze vari kudzimba dzavo panguva yemalockdown. Denda reCOVID-19 risati rauya, zvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21% zvevechidiki vakange vasiri muchikoro, asi iko zvino vana vasiri muchikoro vava zvikamu 41 kubva muzana kana kuti 47%. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Voice of America kuti vanoda nguva yekutarisisa gwaro iri vasati vataura pamusoro penyaya iyi. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaRobson Chere vakasunungurwa nezuro masikati mushure mekupambwa nevavanoti vasori pavakange vari pamusangano nevabereki vevadzidzi muguruve. VaChere vanoti hapana chinoshamisa kana kutyisa kuti varayiridzi vaite musangano nevabereki vevana vavanodzidzisa vachiti havanzwisisi kuti sei hurumende ichiona varayiridzi sevavengi vasingadi nyika yavo. VaChere vati varayiridzi vacharamba vachiita basa ravo nemazvo uye vachiita hurukuro nevabereki nokuti varayiridzi pamwe chete nevabereki nehurumende ndivo vanosungirwa kushanda pamwe chete kuti vana vapiwe dzidzo yakanaka yakakwana.
Nezuro musi wechitatu tanga tiri muMashonaland Central Province kuGuruwe, uko takatoita musangano pakati pevarayiridzi nevabereki maringe nezvedzidzo yedu yemunyika, izvo zvatinobvumirwa kunge tichiita sesangano rakarejistwa retrade union rinomirira zvedzidzo munyika. Asi chakazotishamisa ndechekuti pakauya wasori musori wehurumende, hatoti masiya iwo pamwe chete nemupurisa, wakati taifanira kunge tichinge tavazivisa kuti musangano unge uriko, asi izvo zvisiri ndizvo zviri pamutemo. Vakanditora zviri pamutemo, vakandikanda mumotokari yavakauya nayo, vakandiendesa kukamba yamapurisa. Uko ndakasvika ndikashungurudzwa ndakadetainwa kuchengetedzwa kwenguva yakareba zvikuru, ndichinziva ari kuda kundichaja nemhosva yekuti hatina kunge tawaudza kuchera musangano wakadaro. Mushure mekunge tanzwera mabhuku ezvemutemo vakazoona kuti hakuna mhosva yakadaro, ndipo pavakazondisunungura. Asi ndikazobuda, ndikakwanisa kunge ndabuda muprovinsi yeMashonaland Central.
Vakakupambai ndivanani uye vaidei?
Ndaka pambwa nemusori wehurumende asiri mupurisa tinoziva kuti kana munhu achingaita mhosva mapurisa ndiye anofanira kunga achiuya achisunga munhu omusunga oenda naye anomuudza mhosva yake yaanenge apara asi havana kukwanisa kuita zvinhu zvese izvi vakangonditi tauya takutora iwe ndiye wakonzera kuti musangano wakadai unge uchiitika
mapurisa ane mhosva yavari kukupomerai here vachere
pandakasvika kukamba yamapurisa vakazama kutsvaga kuti mhosva yandingapomerwa nayo ndeyei nekuti vakanga vangondisunga asi pasina mhosva yati yavapo panguva iyoyo zvinoreva kuti ini ndakasungwa pasina mhosva yandanga ndapara nenyaya yongoti ndanga ndiri munzvimbo yeguruwe chete asi pasina mhosva yandapara
hamuna kurohwa here makadini
ndakashungurudzwa kugariswa kumapurisa kwenguva yakareba kutorwa ndikaiswa mutraki asi havana kundirova vaingondishungurudza kuti vachida kundibvunza kuti muri kuzviitirei tikati tiri kuzviitira nyaya idzidzo kuti inge ichibudirira munyika saka nyaya iripo ndeyekuti vabereki nevarayiridzi vakasangana tinotarisa matambudziko ari munyaya yedzidzo toona kuti ingagadzirise sei nyaya idzo kuti patinotaurawo nehurumende isu tinenge tine pfungwa dziri kubva kuvabereki pamwe chete nepfungwa dziri kubva kuvarayiridzi izvi ndizvo zvandaishungurudzirwa panguva yandakanga ndakapambwa
pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi
ini panyaya iyi ndaiisa kumagweta yakaitika iyi saka muzuva ranhasi ndichasangana nemagweta vari kuziva zvakaitika nezuro
imi munofungei pamusoro pezvakaitika kwamuri izvi
nyaya yekumirira washandi uye nyaya yekumirira dzidzo yatiri kuita tichisangana nevabereki pamwe chete nevashandi yakuonekwa sekunge mhosva nekuti isinenge takamira pachokwadi saka ndiri kuona kuti hurumende yaakutora nyaya iyi sekuti itsikriminal saka vaakuzama kuda kutsvaga pese kuti vaone kuti vangape mhosva sei nekuti tinenge tichikurukura zvinhu zviripo kana zvakaipa zvakaipa nekuti tinoda kuti dzidzo yedu iende mberi tichiona pfungwa dzese uye inyaya yekuti tibatsirane kuti zvinhu zviende mberi asi hurumende yedu iri kuona sekunge haidi dzimwe pfungwa inenge isingade kuti vanhu tijekeserane tinge tichikurukura ndosaka tiri kuzoshungurudzwa seizvozvi asi hatidzokere kumashure nekuti nyika yedu kuti iende mberi dzidzo yedu inofanira inge ichibudirira
avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe varobson chere vari parunhare nestudio 7 mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro kuti havana kumbopirwa nyaya iyi zvichakadaro mune imwe zvenyaya dare ramajestrate muHarare rakapa mutongo wekuti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi mukuru wemajeri vaMoses Chiobvu nemupurisa akasunga murayiridzi munyaradzi Masiwa vari pemasiwa mari inosvika zviuru mazana maviri zvemadhora emunyika kana kuti $200,000 mushure mekuvasunga nekuvaita kafiramberi vari mujeri vamasiwa vanova mutevedzeri wavachere vakasungwa musi wa16 Nyamavhuvhu 2019 vari pamarket square unova musi wakaratidzira vatsigiri veMDC mushure mekunge vaonekwa vakapfeka hembe tsvuku pamarket square vakabva vasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende kunyange vainge vasiri pavanhu vairatidzira hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa pamutongo uyu asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamasiwa
mhuri yokwamasiwa ine mufaro Amalgamated Rural Teachers Union ine mufaro nyika yezimbabwe iri kufara nokuti vanoziva munyaradzi masiwa ndiri munhu anoda runyararo ndiri munhu anoda nyika yake ndiri munhu ari patriotiki munhu asina nyonganyonga yaanganzi angakonzera munyika yezimbabwe saka vane mufaro nekuchenurwa kwaitwa zita ramunyaradzi masiwa vazvitambira namaoko maviri kana hurumende ichikumbira ruregerero kuti aiwa takakukanganisira zvinhu zvakangokonzerwawo zvakaitwa nevashandi vakatora mutemo vakaisa mumaoko avo mapurisa. Saka tinoona dare redzimhosva randichenura nekuti raona ndisina mhaka yandakapara apo pandakarohwa ndikapondwa namapurisa ndikanovharirwa muchirongo umo ndaishayiwa chikafu nguva zhinji hama dzangu dzichitadza kundiona ndikaitwa zvinhu zvakawanda zvimwe zvokuti ndikazvirangarira miso dzinodonha asi nhasi ndine chidimbu chemufaro nokuti ndachenurwa.
Ko sei muchindika kugunun'una?
Hakuna mari ingakwanisa kubhadhara kupondwa kunenge kwaitwa munhu nokuti pfungwa dzake dzinenge dzapondwa muviri wake unenge wapondwa uyezve zita rake rinenge rasviba kuvanhu zvinotora makore akawanda kuti zvinhu izvozvo zvibve mupfungwa. Hakuna mari ingakwanisa kuchenura munhu asi mufaro ndinawo nokuti mataredzi mosva ayanika pachena kuti aiwa munyaradzi masiwa asi mupari wemhosva asi kuti vakatomusunga akamuvharira ndivo vapari vemhosva vanofanira kunge vachivharirwa vari ivo.
Manga muchinzi mapara mhosva yei?
Yekupandukira hurumende yekukonzera nyonga-nyonga munyika.
Murayiridzi vamunyaradzi masiwa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Apo vashandi vemunyika vatarisana nekurangarira zuva revashandi pasi rose reWorkers Day iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa1 Chivabvu gore roga roga. Sangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti vashandi vakawanda vari kutambura nekuda kwemihoro iri pasi yavanotambiriswa kumabasa. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi vazhinji havasi kusvika pamadhora emunyika zviuru makumi mapfumbamwe nezviviri zviine mazana makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti Zimbabwean dollars $92,192.89 yakaziviswa neConsumer Council of Zimbabwe mwedzi wapera kuti ndiyo inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu kuti irarame pamwedzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Tingatarisa macollective bargaining aripo, macollective bargaining agreements kumasectors akati wandei. Tingangowana maybe revenue collection kuzimra. Ndivo sekta tingati inobhadhara. Totarisa vekumabank neimwe yacho tiri kuti inobhadhara. Mame masectors haasati ambosvika ikoko. Vashandi vakawanda havasi kuipata iyoyo mari iyoyoyo isingakwani zvakadaro. Vashoma vanotoiwana mari iyoyo.
Iye zvino vashandi vakawanda varungadai vachitambira mari vashandi vepasi.
Tingati iyo zvino taona dambudziko rokuti maemployers vanopa yatinoti maallowances. Tingati minimum yevashandi vakawanda inenge iri kuma26,000. Ndiyo masectors akawanda 26,000 to 30,000. Ndiyo inenge iri basic. Basic yekuti kana munhu achibuda basa ndiyo inoshandisa kucalculata materminal benefits ake. Inozofurikidza ipapo nenyaya yekuti maemployers anenge achiti tinozviziva kuti upenyu hwakaoma. Saka saemployer ndokupa cost of living adjustment. Uwezera kana ime 10,000 mari iyoyo yosvika kana kuti kuma 40,000. Asi haisiyo basic salary yemunhu. Basic salary yemunhu inenge iri pasi. Saka tirikuona kuti vanoti maallowances anogona kutofura salary kusvika kairi kana katakatatu anenge ale maallowances. Zvinozonesa ndokuti maallowances employer anokwanisa kuvatora paanenge achida kubvisa.
Zvii zvingaitwa vamoyo kuti dambudziko iringe richigadziriswa vashandi vafambidzanewo nemari inodiwa pamwedzi?
Pane zvakawanda zvinofanira kutoongororwa. Chekutanga ndeyokuti tiri kushandisa mari ruzii senyika. Ndiyo chinhu chekutanga. Nenyaya yekuti mari iyoyo ndiyo inotodetemaina kuti uchakwanisa kutenga zvinowanika here kana kuti kwete. Saka kana vashandi vachingopiwa mari isingakwanisi kutenga zvinoreva kuti vashandi vanogara vari kumatambudziko. Chechipiri inyaya yekuti isisu senyika tinokwanisa kuproducer here maproducts ya tinoti iproduction kumasectors. Ndizvo zvinotokonzera kuti maemployers akwanise kubhadhara mari iri nani. Nenyaya yekuti kana tiri vashandi tingati tinoda mari. Asi kumakambani patinoshanda tosera takagara nenyaya yekuti maproducts acho anenge achigadzirwa ipapo haasi kutengwa nenyaya yekuti haana vanhu vanototenga zvekare vana hapana mari yacho pachirungu tinoti aggregate demand hapana demand yemaproducts aripo zvinoreva kuti kana business person anenge achida kubhadhara ane dambudziko remari yacho nekuti anayo here mari yacho yekubhadhara inenge isipo. Saka tingakuti zvese izvozvo zvinogona kukreatwa neenvironment inenge iripo.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumiriri weUnited Nations varizve mutauriri wezvekodzero nekugarisana kwakanaka munyika yeZimbabwe vaEdward Callon vanoti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe nenyika dzekuEurope neAmerica zvinofanirwa kubviswa kuitira kuti nyika yeZimbabwe ikurumidze kusimukira mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi. VaCallon vaitaura nezuro pamhemberero yekucherechedza zuva rekuwadzana nerunyararo kana kuti reInternational Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace vari kuBulawayo. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University kuSouth Africa muzvinafundo Munyaradzi Mukonza vanoti zvirango zveupfumi hazvina shanduko yakanyanya yazvakaunza.
Nyaya yekuti masanctions anotendirwa here kana kuti haatendirwi kasi pachirungu inyaya yakaichinesa kwenguva yakati rebei nekuda kwekuti vekuamerica vaitayo masanctions aya masanctions akangotarirwa vamwe vanhu vakanga vachiita zvekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe chete nekuwanikwa vachiita upfumi usina kumira zvakanaka. Hurumende yeZimbabwe yakamirawo nerekuti ayo masanctions aya
ndoda kuti titarise zverimwe divi zvazvinonzi masanctions ayanga akangotemerwawo zvimwe zvizvarwa zvinoverengeka kuti ndinhingi nanhingi kwete senyika. Kubviswa kwawo kunobatsira papi kuti nyaya dzeupfumi dzemuZimbabwe nedzematongerwo enyika dzigadzikane?
Kubviswa kwawo kunobatsira pakuti pane mapazi ehurumende anga asatendedzwa kudyidzana nenyika dzakaitasana nevamwe variko kunyika izvozvo. Saka takaakangu kusabatsira kuti kuvhure mikana hoku tinozva nyaya yekuti masanctions aya anga ari targeted kana kuti anga akangotarirwa zvimwe zvizvarwa. Asi chokwadi chacho chaicho vanzika chatinga nekuti titaura nechekuti masanctions aya anga asiri kunyatsobatsira nekuti ivo vakatarirwa vacho vanga vachikuita zvavanoda vakaradzwa kuenda kunew york vanga vachienda kunana Dubai kwavanga vachikunoshandisa mari idzozo zvavanenge vanga vachiisaka kuti tichi masanctions aane paakabatsira hatichazopaonwa uye tinoona kuti masanctions aya zvaanga akuita ndezvokuti anga akuchishandiswa ivo vezvematongerwo enyika muZimbabwe kuti vati kutaza kuita zvakanaka
Nyanji munyaya jezwe matongero enyika muzvinafundo munyaradzi mukonza vari parunare ku South Africa na Evans Zininga we Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zimbabwe pa Studio 7 apo enda ingoda mukobvunza angu kuti chii chinomboitika kuvanhu vezanupevu munoreva here imi kuti masanctions ndo anokonzeresa kuti vashandi kana vakati vanodawo mari ngaiwedzerwe potanga pamboitwa matare medzisiro yazvo masoja ndoopiwa mari chete maticha nemanesi vachitambura izvi zvinokonzerwa nemasanctions here nayi hama dzangu. Aiwa, vanupefu kai, musashandiswa nezanupefu, musashandiswa.
Kwa zwae pa Studio 7 hapo. Murikutaura na Sabhuku Abraham Chipembere. Zvirikuitwa nezanupefu zvokushandisa vasabhuku kuita zvematongero enyika. Vamunangagwa makundikana, makundikana munangagwa. Kumadii zvenyu mambondozorora. Ungoona na sekuru redu isu vakatisirawo sabhuku. Ndakutotongawo tiri vana vechidiki siyaiwo vana vechidiki vambofambira mberi ndatenda zvangu pastudio 7 ndini Sabhuku Abraham Chipembere.
Halo pastudio 7, ndoda kumboreketawo hangu kuziya kwedu kwetinoita muchindau chedu muchishona chedu. Munthu ane godo, munthu ane godo haagoni kuaka musha. Godo arivake musha rinoputsa. Ndora kaurayisa Abel. Kaini wakauraya munikina wake Abel ngegodo. Saka president wedu uripo zvinezvi vamunangagwa vane godo. Dai vasina godo ingadai vatosiirawo umweni, maona. Saka vari kuti ndivo vachiri kuramba vari vechivhoterwa. Munoona Mandela wanga asina godo, haana kumbotora matemu mairi nekuti wanga akura. Saka vamunangagwa vane godo, hakuna kwavangambovakanyika ikaenda.
Ini ndinoitwa Proud ndiri kuno kumateme kugokwe. Ini ndoda kuzivawo nezvechirongwa ichi chekurejesta kuvhota chamunogara muchitaura nezvacho mazeisi. Ini semumwe wechidiki anoda kuvhotawo maelections a2023 hazitomboziva kuti zviri kufamba sei, so ndaichikumbira kuti musiise meseji yekuziviki kuitira kuti kana vakuuyawo kuno kuvagozirisawo kana kuudza kana sabhuku kana kusungirira maposta kozi isusu tiri kungozonzwa kuchinzi apa paimboregistigwa kuvhota asati kuziva kuti zviri kufamba sei sevanhu vanoda kutanga kuvhota next year.
Magadini washamarari weStudio 7, ndinokutenda isikuru nebasa guru ramunoita. Rambai makadaro nekuti hondo iriko kumusha kwedu uku ihondo yakaoma. Tichitarisa zvedu muchimiro chitenga chirimo munyika, munyika mune kunyepa kwakakurisisa kunoitika munyika imomo zvisingaiti. Takanyeberwa kubva makore apfuura zvakawandisa tichiona zvakawanda zvinoda zvichiitwa munyika vatungamiriri venenge vachizviti vatungamiriri vebato rezanupiefu. Vanhu vasingaiti zvachose, vanhu ivavo vane uori hwakakurisisa, vane udzvanyiriri, vane utsinye humhondi hwakakura zvisingaiti vatinovaona vechiita. Zvizhinji vanhu vanotozviziva, pana vasingachazivi. ZANUPF haina vanhu vachaida, asi kuti zvainoita inoriga maelections ayo nekushandisa ivo masabhuku nemadzishe zvisiwa zvisiri pamutemo zvavanenge vachiita. Zvinhu zvetakaona kamakore apfuura ma2008 zvichiitwa maelections kakawandisa ndozvonga zvichiitwa, vanhu vachirohwa vachiitwa sei. But tinoti Mwari anotibatsira nekuti hapana zuva risingasviki. Pane chimwe nachimwe chine nguva yacho. ZANUPF yakapera kare. Ukada kuta iye president anozvipresident wezanu iyi, munhu akatodzingwawo nguva yake, akadzingwa kuzi abuda munyika, akatobudawo munyika ichitiza akazodzokera kuzviiswa panzvimbo iyoyo yaavari iyoyo. But izvo vakutangawo kuti ari raiti, pane zvaari kuita but pasina chaari kuita. Vanhu vari kusafa nenzara vachiita sei. Saka tinoti vanhu ngavapfeke zveshuwa. ZANU-PF haina munhu achaida asi kuti inombunyikidza vanhu. Saka tinongoti vanhu dai varegista vakawanda kuti ishaye marigiri emaelections.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekubatsira nechikafu munharaunda yokumadokero kweAfrica. Bazi reUnited States Agency for International Development, USAID, riri kuwedzera nemari inoita mamiriyoni mazana matatu ane gumi nerimwe emadhora ekuAmerica, kana kuti $311 million, kubatsira nechikafu vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere, kana kuti 3.8 million vanogara munharaunda dzeSahel neLake Chad Basin kumadokero kweAfrica. Mari iyi ichashandiswa kutengera vanhu ava mupunga, mirivo, mafuta ekubikisa nezvimwe zvikafu zvinofanirwa kudyiwa nevanhu vanorwara mushure mekushaya chikafu kwenguva refu. Mari iyi ichashandiswawo pavanhu vasina pekugara, mvura yakachena, utsanana nezvimbuzi, pamwe chete nekurapa vakavhiringwa nekurwisana mumatunhu aya. Rubatsiro urwu runouya panguva iyo United Nations yazivisa kuti vanhu vemunharaunda iyi vanopfuura mamiriyoni makumi matatu nemashanu 35 million vachaita dambudziko rekushayazve kudya mwaka uri kuuya. Mudunhu reSahel kusagadzikana uku kunokonzerwa negohoshoma uye nekurwisana. Izvi zvakonzera kuti vanhu vanoita mamiriyoni makumi maviri vabatsirwe nechikafu. Nharaunda yeLake Chad Basin iri kumadokero aAfrica munyika dzeCameroon, Chad, Niger neNigeria. Kwemakore gumi nemaviri, nzvimbo iyi iri mudambudziko rokurwisana kuri kukonzerwa nevarwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram neISIS West Africa, vakakonzera kuti vanhu vanoita mamiriyoni gumi nezviuruzana vabatsirwe nechikafu. Pamusoro pezvo, vanhu vanoita mamiriyoni matatu vakamanikidzwa kutiza misha yavo, izvo zvakakonzera kushakwa pekwekugara, mvura yakachena nezveutsanana munzvimbo iyi. Kubva muna gumi guru 2020, America yakashandisa mamiriyoni mazana mapfumbamwe ane makumi mana nemana emadhora, kana kuti $944 million, kubatsira vanhu vemuLake Chad Basin. Kuratidza kuzvipira kwehurumende yavo mukushanda nekubatsirana nenyika dzemuAfrica, hurumende yava Joe Biden yakapinda mumusangano wepagore weGeneral Assembly of the Sahel Alliance senhengo yakazara yesangano iri. Izvi zvichabatsira mukutaurirana nevanobatsira vemabhizimisi uye kusimbaradza kushanda pamwe mudunhu reSahel. America icharamba ichitsvaka nzira dzekubatsira vanonetseka mudunhu reSahel. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pekubatsira vanotambura munharaunda yekumadokero kweAfrica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reUnited Nations Children's Fund, kana kuti UNICEF, rinoti chidimbu kana kuti hafu yevechidiki munyika havasi muzvikoro. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanosunungurwa. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandi vakawanda vari kutambura nekuda kwemihoro iri pasi yavanotambiriswa. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Kanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.